panenge pasina chakaipa, munoona sezvinhu zvakanaka chose kuti tinenge tichitsikwawo nevakuru vakadai veUnited Nations vachiuyawo munyika medu vachionawo zvatiri kuita, zvatiri kuitawo kumasustainable development goals aUnited Nations. Asi tatinoona chinokosha ndechekuti kuuya kwavo vakusava kungouya kwekungoshanya basi, tongovharana kutaurirana mazwi anonaka mukana kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Vauyawo munyika yakaita seyedu yeZimbabwe, pane magoals achowo, masustainable development goals akasetewa nekuti anofanira kuachivhiwa. Ngavauye vachiongororawo kuti munyika mavauya umu tasvika papi, tiri kuteedzera here, tiri mugwara here yekuti tibudirire kuti maSDG aya tinomabata tiri mugwara kwaro here.
Ko takatarisawo Africa, muri kuonawo Africa iri kusimuka here ichifambirana netariso dzeUnited Nations idzodzo?
Ndinoona pane paviri vakandimisi. Pane dzimwe nyika dzatinoti hedu dzinenge dziri kuedza, dziri kuzama. Takaona nyika dzakaita sana Rwanda nana Kenya nedzimwewo nyika dzakadaro, tinoona kuti chinokosha panyika yoga yoga hutungamiri hwenyika iyoyo, hutungamiri unoratidza kuti une chido here. Ndekuti budiriro chai takada kutarisana tichitaurira chokwadi hainyanyonetsa. Saka ndopanonetsa, vanhu vanenge vachifira mudzimba kunzi hakuna mishonga. Asi zvicherwa zvese zvatinodana nazvezvo kuti tinazvo zvinenge zvaindetsa.
Vari kutarisa iwo kuti vange vazadzisa zviga zvavakatema panosvika 2030, kwetawo agenda 2063 of the African Union. Munoona here zviga izvi zvichibudirira?
Senyika ndinoona kuti hazvibudiriri. Secontinent sekutaura kwandaita, zvakutooneka kuti nyika neimwe inogona kubudirira. Sana Rwanda vandinoona vachibudirira. Asi munyika muno kutaurana chokwadi ndechekuti kana tiri kutotadza kubata zviga zvatinenge takazviitira tega munyika muno, saka zvimwe zviga izvi handitozobooni kuti zvinozobudirira sei.